manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chikumi 15, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vanokundikana zvakare kuenda kunomira pamberi pekomiti yeparamende vachitsanangura zviri kupa kuti bazi ravo ritadze kuvandudza mitemo inomuchikidza vatori venhau. Vanhu vochikisidzirwa kumanikaland pamwe nekumanikidzwa kubhadhara mari inonzi ichashandiswa pamusangano wavamugabe kusakubva stadium mangwana. Mugodhi weEldorado kumashonaland west wopedza vanhu nekudhirika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe nasi vatadza zvekare kuenda kukomiti yeparamende kuti vazonotaura matanho ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa mitemo inonzi inombunyikidza vatori penhau pamwe nekusunungura masaisai epaterevhizheni. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzeparamende kubva kubato rinopikisa pamwe nemasangano anomirira vatori venhau varatidza kutsamwa kukuru nemaitiro avamushowe avo vakatadza kuuya kudare iri svondo rapera mushure mokunge vakokwa nekomiti yeparamende. Imwe nengo yekomiti iyi uye vachimirira mabvuku vaJames Maridadi veMDCT vati kuita kwavamushowe kuri kudzorera kumashure nyaya yekugadzirisa mitemo inombunyikidza vatapi venhau.
Chairman wekomiti vati minista vanokwanisa kuuya nekuda kwezvikonzero zvasina kutaura. Asi ini ndakazvimirira ndisina kumirira komiti. Semunhu wemuZimbabwe ndiri kunzwa kushishikana kuti minista vanofanira kunge vachiuya kukomiti kuti vazotaura, nekuti pane nhaurwa dzakawanda dzinofanira kutaurwa pamusoro penyaya dzekutepfenyurwa nekunyurwa kwemapepanhau.
Mukuru wesangano rinomirira nepfenyuro dzemumatunhu reZimbabwe Association of Community Radio Stations muzvare Vivian Marara vatiwo zvinoratidza kuti vamushowe havana chido chekusandura mutemo yekutapwa kwenhau munyika.
Inyaya inoshungurudza zvikurusa nokuti takatarisa kuti nyaya yemaalignment of laws yakatanga rini. Yava nenguva zhinji kwazvo ichitaurika, and chimwe chinoshungurudza ndechekuti kana tichiteerera zvinoitwa neInterministerial Committee responsible for the alignment process, Ministry of Information e-ministry sati yatombo proposa any legislation for alignment. Sakadai kwa kuruti ministry edu irikukoshesa nyuro urukuro ii. Dai nasi tisina shekare kuzwa kunze minister vasikuya. Nekuti vikira pfura taka uzwa shekare kunze minister varikuya. Tikazo uzwa kuti aiwa shwa postpone watu this week. Saka nasi zvesho kwa dita wataka gazirira. Asi chini chinoshungurudza kuti shekare minister vana kuya.
Muzvare Koliwe Majamanyoni ve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe vashora kuita kwavamushowe.
Zvatiri kuona nhasi hazvisi kunyanyotishamisa. Zvinongorwadza pakuti komiti iripo yezvino pakuona kuti minista havasina kuuya chepiri. Vari kuti chii? Zvatakatarisira ndezvekuti iyo parliamentary portfolio committee yedu iishuwe official position nekuita kweministri iyoyo kepiri kuti tione kuti ivo vane plani here yokuti vangawane response kana kuti kutaudzana naminista kusiri kuti vauye kunoku nekuti taona kuti havauyi.
Vatiwo komiti yeparamende iyi haifaniri kurega vamushowe vachiita madiro ajojina uye inofanira kutora matano akaoma kuti vamushowe vawe kudare iri. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vati kunyange hazvo vasiri kufara nemaitiro avamushowe, vanoonawo sekuti komiti yeparamende iyi haisi kuita basa rayo nemazvo.
Parliamentary Portfolio Committee haisi kuzonyatsobatawo basa namazvo nokuda kwekuti ivo vane kodzero maringe nebumbiro remutemo kuti zvichinge zvadai vanokwanisa kutora matano anoita iwo kuti minister vasavatore kunge ungori musangano nje.
Pavabvunzwa kuti vachaita sei navamushowe, sachigaro wekomiti iyi vaWilliam Dewa vati vamushowe vabatikana uye vanofanira kupiwa nguva. Hatina kukwanisa kutaura navamushowe kuti tinzwe kuti sei vari kutadza kuuya kuparamende. Kunyange hazvo mamwe mapazi ehurumende ari kuunza mabhiri kuparamende kuti mitemo iri pasi pawo isandurwe kuti ifambirane nebumbiro remutemo wenyika, bazi ravamushowe harina kana bhiri rarakaunza kudare kubva muna 2013 pakagadzwa bumbiro idzva. Vamushowe vange vachitarisirwa kutaura kuti mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act, Broadcasting Services Act nemimwe ichasandurwa rini. Vamushowe vange vachitarisirwawo kusanangura kuti sei maresidence eCapitalk neNyaminyami ayo akapiwa kukambani yeKingstones ave kushandiswa nekambani yeZimpapers. Masangano anomirira vatori venhau azivisa kuti achaita musangano wechimbi-chimbi kuti aronge kuti angaita sei navamushowe. Zvichakadai, komiti isvondo rinouya ichashanyira nepfenyuro dzose ichiona kuti dziri kushanda sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi vanoti vari pamusangano weUS Africa Business Summit uyo uri kuitirwa muWashington vachiedza kukwezva vanoita zvemabhizimisi ekushanyira nyika kuti vaende kuZimbabwe. VaMuzembi vanoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vanoshanyira nyika vachibva kuAmerica hwakawanda kukunda dzimwe nyika, vanoti vanoda kuti hurambe huchikwira. Musangano uyu wakatanga nemusi wechipiri uye uchapera nemusi wechishanu. VaMuzembi vachangobva kukundwa mumakwikwi ekutungamira sangano reUnited Nations World Tourism Organization akaitirwa kuSpain, asi vanoti izvi hazvisi kuvadzora kumashure sezvo vakadzidza zvakawanda mumakwikwi aya. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mutanganyauye weStudio 7.
Takauya kuno kuzvakurudzira kuti kuAfrica tine product yetinoti biodiversity. Kunako weAfrica isina kukanganiswa neindustrialization. Zvatinoona mhuka dzedu, masango edu, ndozvavanonyanya kufarira izvozvo kana vachiuya kuAfrica, nyaya yeadventure. Saka muchiona kuti kana vachiuya kuya vanouya kuVictoria Falls, vanoenda mumaparks edu kurana kamushana, nokuti zvinopindira nezvinhu zvavasati vachaona kuno. Saka ndauya kuno ndozvendiri kuita zvendi ndiri kusimudzira nyaya yeinvestment muZimbabwe. Tiroda kuvaka zvozvinoziva, takapedza National Tourism Master Plan yedu yamirira kupinda mucabinet. Ndiyo ndiri kutengesa kuno kuti pakati tinokwanisa kusimudza mahotera, pakati tokwanisa kusimudza mahotera, pakati tokwanisa kusimudza malodges, pakati tokwanisa kusimudza maconvention centers. Saka tugadzirisa nyaya yeappetite yavo yekuti vauye vazoisa mari yavo muZimbabwe.
Tinoonazve muri kuno panguva iyo muchangobva mumakwikwi ekuwana basa rekunge muri mutungamiri weUnited Nations UNWTO, asi takaona muchikundwa. Muri kunzwa sei imi seZimbabwe, zvakafamba sei?
Mumakundano egega kuna vanobudirira, kuna vanorusa. Ndinofara zvikuru kuti paraundi yokutanga Zimbabwe ndiyo yanga yakatungamira nezvibodzwa gumi nechimwe chete, ichiteerwa nenyika yeGeorgia yanga ine zvibodzwa zvisere. Asi takinda kuranof takazokundwa zvedu, Georgia yakaita gumi nesere, Zimbabwe yakaita gumi neshanu. Takashaya kupinda pabasa rine zvibodzwa zviviri chete, nokuti taida gumi nezvinomwe kuti tikwanise kupinda ipapo. Tiri kuenda kugeneral assembly kuChina muna September, ndokuchandokonfemwa veGeorgia ndovasecretary general kuti vakonfemwe. Zvinoda munyika dzese dzepasi rese 160 members dzeUNWTO munoda kuti paite 2/3 majority yavanhu vanomuvhotera kuti apinde muofisi. Saka ndo pataka tarisa isu se Zimbabwe kuti tione kuti unopapfuura here pa Rumana Zombe kuti tatiri close call tese tiri tu. Akapatadza kupapinda tinotidzorera mudariro se Zimbabwe se Africa.
Awo vanga vari gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vachitaura naMafilas Mutanganya uye vari muno muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezveutano iri kutsutsumwa zvikuru nenguva yakareba yatorwa nebazi rezveutano kuti riunze muparamende bhiri idzva rekuwandudza mutemo wezveutano. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano warongwa nemasangano akazvimiririra wokuziya bhiri iri, imwe nhengo yekomiti yezveutano mudare reparamende, vachimirirawo Gutu South, Dr. Paul Chimedza, vati nyika ingarambe ichishandisa mutemo wa 1924 mugore ra 2017. Vachimedza vati mutemo wePublic Health Act uyu haugoni kushanda zvakanaka pari zvino, sezvo zvirwere zvavako mazuva ano zvasiyana nezvaivako muna 1924 uye zvinodiwa munyaya dzezveutano zvachinjawo.
Tiri kunyunyuta nokuti Public Health Act yakaitwa nefirst parliament yeRhodesia muna 1924. Zvirwere zvanga zviripo muna 1924 zvachinja, zvirwere zvitsva zvakauya, zvimwe zvavapo. Vanhu vanga variko muna 1924 in terms of population vachinja, madhorobha anga ariko muna tembo achinja. Saka tiri kuti Public Health Act ya 1924 haigoni kuti itiseve itishandire zvakanaka muna 2017.
Vachimedza vakurudzira basi rezveutano kuti riuyise bhiri reutano nechimbi chimbi kudare reparamende.
Saka tiri kuti mumwe nomumwe ngaaite basa rake, ngavauye nebhiri kuparamende tiri pato tikwanise kuita zvinhu zvakawanda zvatinofanira kuita.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa zvakanaka mubazi rezveutano vaStephen Banda, avo vataura pamusangano uyu, vavimbisa kuti bhiri rePublic Health richange rave muparamende nyamavhuvhu asati adarika.
Tave tavapashidzano zvekuti any time from now takwanisa kutora bhiri kuti richienda ku Cabinet Committee on Legislation kuti varivongorori vari zveneke vagutikana naro ndopanozoenda navo kuparlament rinodhibhidwa neparlament and parlament vanochitora process vochienda naro kuvanhu.
Zvimwe zvezvisingachafambirani nenguva zviri mumutemo umu zvinosanganisira kurambidza varapi kuti vasarape vana vadiki vane zvirwere zvepabonde, uye mutemo uyu hauna zvirwere zvakaita seHIV and AIDS, cancer nechirwere cheshuga kuti zvinorapwa sei. Nhaurirano dzekuvandudza mutemo uyu dzakatanga muna 2010 asi kusvika pari zvino bhiri racho harisati rauya muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Svondo rapera, mapurisa eMozambique akayambira varume vose vane mhanza munyika iyi kuti vagare vakangwarira kurwiswa zvitevera kupondwa kuvarume vaviri vachibva vatorerwa nhengo dzavo dzepamuviri kuitira kuti dzishandiswe pamishonga yechivanhu. Nyanzvi dzinoti urombo ndihwo huri kupa kuti vanhu vaurayiwe nenzira dzakadai. Vanhu vakasarudzwa nedare kuti vape mutongo pamhosva dziri kupomerwa vanozivikanwa zvikuru nenyaya dzemitambo muAmerica vaBill Cosby vaudza mutongi wedare kuti vakundikana kuwirirana vose mukuroverera kana kurega mhosva iri kupomerwa vaCosby yekuti vakapa mumwe mudzimai zvinodhaka ndokuzoita naye zvepabonde muna 2004. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vari kutarisirwa kuita musangano mangwana nevechidiki vebato ravo veYouth League kuSakuva Stadium. Asi vamwe mumanikaland vari kugunun'una kuti mudunhu mavo maberekera ingwe sezvo vanhu vari kuchisidzirwa kuti vaende kumusangano uyu. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dziri kumanikidza vanhu kubhadhara mari yekuenda kumusangano uyu uye zvitoro, misika nezvikoro zvanzi zvivharwe. Zvinonziwo vatsigiri veZANU-PF vaimanikidza vanhu vepaWatsomba Business Center kumutasa Central kubhadhara madhora maviri emusangano uyu. Vamwe vanonzi vari kupunzirwawo misika yavo kuti vamugabe vaone nzvimbo iyi yakachena. Zvichakadaro, sangano rinongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Resource Center kana kuti ERC rinoti riri kufara haro nemashoko akataurwa nemusi wemuvhuro nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo ekuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika inofanira kumiswa. Asi ERC inoti muromo hauzarirwe nerwizi, nekudaro ZANU-PF inofanira kuzadzikisa mashoko aya nezviito. Mukuzeya nezvemusangano wavamugabe kwamutare mangwana uyu, tabata mutauriri weMDCT kumanikaland, varizve mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Sarwaka, pamwe nenhengo yeZANU-PF inomirira danga mvura Chikanga mudare reparamende vaIsawo Mupfumi. Totanga nekunzwa kubva kuna vamupfumi nezvegadziro yavo.
Gadziro yetu tagadzirira kuya kutungamiriri wenyika vauye kumanikaland vazosangana nevechidiki kuSakuva Stadium mangwana, vozopinda futi kudanga mvura padanga mvura post office, votivhurira zviri pamutemo information center yemudanga mvura. Information center iyi panenge paine macomputers, internet, wifi yekuti vana vange vachisvika vazive maresearch avo, homework yavo, zvese vanga vachizviona mudanga mvura. Pane kuti munhu akwire mukombi aende kunotsvaga wokushandira kutaundi.
Honorable Sarwaka, muri kuonawo sei musangano?
Musangano tiri kuona uri musangano usina zvaunganyanya kubatsira zvavo vana venyika ine kunyanya kumanikaland, nekuti upenyu hwavanhu vemanikaland hwakanyanya kuoma. Asi ndo rimwe redunhu ranga rakakomborerwa naMwari nezvicherwa nezviwanikwa zvakanyanya, zvekuti kuziya kwetu vanhu vekumanikaland kuuya kwavamugabe kungotondedzwa munhu akonzera kutambudzika kwedu. Saka hatina chatingati tiri kupembera nekuuya kwavo. Uyezve kuuya kwavari kuita izvozvizvi kwatokonzera kutambudzika kwakawanda muvanhu vemumanikaland, nekuti unoziva iyo Blessing kuti vanhu vazhinji amavhenda. Asi kutaura kuno nhasi iko kudanga mvura kwavaichitaurwa naHonorable Mupfumi, vanhu vakapazirwa misika yavo. Kana kuuya kwapurezidendi kuchikonzera kuti vanhu vabvisirwe zvishoma zvavainazvo, handione zviri izvo zvingavaudza kufara. Chimwe chinhu chinondinyadzisa ndechekuti tagara tichichema senyika kuti hatina mari yekugadzira migwagwa, hatina mari yekumisikidza misha iri kuti ionekere. Asi panenge vachifamba president, tinoona zvinhu zvagara zvichichemerwa nevanhu mazuva ese zvokuti vazvishandise mukurarama kwavo. Zvinova zvanzi zvakuitwa musi umwe chete because president vari kuuya, kumbunyikidzwa kuri kunyanya. Izvozvizvi ndine ndotoziva kuti vezvikoro vari kumanikidzirwa kuti vashandise mabhazi avo avakatenga nevabereki kuti atakure vanhu veZANU-PF.
Honorable Mupfumi, muri kunzwa zviri kutaurwa naHonorable Sarwaka, hanzi vanhu vari kumanikidzwa uye vamugabe hapana zvitsva zvavangaudze kuvanhu vekumanikaland?
Nangu tikaita zvakanaka seZANU-PF government, MDC inongotaura zvisiri izvo. Vamugabe yeZANU-PF ndevakabuda kunze kwenyika vakabisa utsanyiri wanga uri muno munyika, vakauya neindependence. Independence yavaiko zvikoro zvipatara zvese zvanaka muZimbabwe. Saka kuuya kwavamugabe kuratidza kushinga kwavanhu vedu muZimbabwe kuti nyango zvakaoma sei. Vanoramba vakamira pana vamugabe ndevaunza ruponeso. Vanhu vanoda kuya ngavave kuzoona vamugabe usingamanikidzwi. Zvitoro hazvivharwi, mabhazi anoramba achienda ikoko. Asi panouya isheka even iye kumusha kwake, zvikanzi kuri kuya vaenzi vanogadzira panze kana paine makoronga vanovhara. Zvangofananawo mukuru wenyika ari kuuya, ngaafambe pakanaka kuratidza kuti tiri kuda mukuru wedu. Ndosaka ndichiti auya azofamba zvakanaka. Kana ezvinezvingoona mudanga mvura kudai matenge maamutauni, zvaratidza kuti kwauya chiedza. Mari hesi iri kunetsa, migwagwa yakafa necycloni yakauya, asi hazvitadzi kuti mukuru wedu ari kuuya. Tomugadzirire, ndinonzi redi kapeti kayatikwi. kura zarukuzo remkuru redari kunyangu chanyira
vasaruaka
vamugabe pache zvavo vakachema zvikuru vachitaura kuti 15 billion yakabva kuma rangi kunova kuma Nikaland havasikuzviyo kuti yakaenda kupi dai kuri 15 billion vakauya nayo kuuya kwa ruita mangwana dai vakatonga vari kuuya ne 15 billion chokwadi upenyu hwemwana wese huma Nikaland unobva washanduka zvekuita upenyu hwakanaka takadambudziko rati naro nezvano pfefu nekutungamira kwavamugabe inyaya yekuti vanoregera uori vachipembedza uori vachitosimudzira vanoita uori zvataura vamubvumi kuti vanhu vaakumhanya mhanya kugadzira musha kuti vari kuuya kuri kuuya muenzi ichokwadi kuti vamugabe muenzi muzimbabwe havagari muno dai anga ari baba anogara pamusha pake haangashandirwi zvakadaro kuti akuuya pamusha pake paanogara mazuva ese
mutauriri wemudhisiti kuma Nikaland varizve mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruaka manzwawo zvakare kubva kuna vaisawo mupfumi nhengo yezanu pf inomirira danga mvura chitanga mudare reparamende vaviri ava vanga vari parunare kwamutare vanhu vanokorogoza goridhe vanosvika vana vakafa mavhiki maviri apera panzvimbo yakatorwa nenhengo dzevechidiki dzezanu pf pamugodhi unonzi Eldorado pedyo nechinoi Atash Goriwa anoti panyaya inotevera
mumwe mutumbi wevakafa ava vafelestino sibanda ava vanga vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vachibva kukadoma uchiri mumba inochengeterwa vafi pachipatara chikuru chemuchinhoi mumwe mutumbi wevajabulani ndlovhu wakatorwa nechishanu svondo rakapera vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuwirwa nematombo vachibva vasira mumugodhi apo vanenge vachikorokoza mukuru pamugodhi weEldorado apo pari kufira vanhu vagerald siron vanoti kunyange hazvo nzvimbo iri kufira vanhu iri yavo yakatorwa nechisimba nenhengo dzezanu pf izvo dziri kupinza vanhu basa rekukorokoza vachizopedzisira vofira mumugodhi vasaironi vanoti vakaedza kuvabvisa asi vakatadza ndokuudza mapurisa ayo akavatadzawo sezvo vakuru vakuru muzanu pf vari kunzi vari kuudza mapurisa kuti asasunge nhengo dzavo masvondo maviri apera munyori wezvemabasa muzanu pf vaignesius chombo vanonzi vakaudza nhengo dzechidiki kuti dzikorokoze goridhe vasingasungwe nemapurisa asi hatina kunzwa divi ravachombo ava vanova gurukota rezvemukati menyika iro rine bazi remapurisa pasi paro vasaironi vanoti vane nhoro nevanhu vana vakafira mumugodhi nevakawanda vakakuvara
vatiri kuziva sofa isusu kurekodi vanongomuza vati vakafa Dhuma ni ofisho wando ni marekoza rukozi kano Tota wa waka Deni waka kuwa hachito zivi kukozi Chakato uto ziwa rekodi kukuto kuwa rawa na wanda Katata enda ku hospital
vasaironi vanoti vari kukurudzira mapurisa kuti vasunge nekumisa makorokoza kuti vasapinde pasi vachichera goridhe
chatiri kuita chiri within our power is to make a report yekuti mapurisa vastope vanhu kuti vasapinde because nzvimbo yedu ndofunga mukasvika kumuchaona kuti vakatodonedza fence saa takafensa that pigs and animals kuti vasawire which is a requirement kuti pese pari within your plans pane mapova we should actually cut to avoid mhuka nevanhu kuti vasawire kati which is what we have done but they have actually destroyed that fence and we have met several reports from police against
asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemugodhi vafred mbwedza vanoti pakapinda vechidiki vezanu pf kuchera goridhe pamugodhi wavo vakarohwa zvakaipisisa asi mapurisa hapana matanho avakatora
vabva vauya kuaround 12 o'clock dzeusiku magadzi aifana kuuya chindimusa tichienda nemonita ikoko ka ndakaona vanhu vasina kuuya saka zvakaitika mvura idzidziri apa dzatanga kubva kutaenda ndakarara mbokupa ndabuda ichingobuda ndakusvika kumanigate kuenga before carpark ndaiba ndareidi mamwe magadzi ese anga atosungwa pamanigate pape asungwa netambo achirohwa nematanda indakatochekwa ndakachekwa mumaoko nemapanga
Kunyange vanhu vari kufa vakawanda makurukuza anoti vacharamba vachikurukuza vachiti vari kufa nguva yavo inenge yakwana. Mazvikokota wezvekucherwa kwezviwanikwa zvepasi vaGeorge Mugani vanoti nzara munyika ndiyo iri kupa kuti vanhu vaise upenyu hwavo parumananzombe. VaMugani vanoti kucherwa kwezviwanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo pachicherechedzwa kuti nzvimbo iri kucherwa haina njodzi here kune vanenge vachicherwa.
Chinoitika ndechekuti vanhu vanenge vasina kudzidzira mabasa aya. Chinonzi mining, unochera chicherwa chako asi unofanira kunge uchigadzirisa panhu pauri kushanda. Nepaeldorado apa vanhu vari kungofa ende uwandu hwevanhu vari kufa hausi kunyatsotaurwa, nokuti hapana munhu anonyora kuti papinda nhingi nanhingi nanhingi. Vamwe vakawanikwa zvinonzi 5 vanhu vangowanikwa vakafa mitumbi 5. Kuti vakapinda rini, vakafa rini, hazvina kunoziva.
Mugodhi weEldorado wakaiswa mumaoko egweta vaJonathan Samkange nematarezi Mosva mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina vaChen Jialing nemwanasikana wavo Chen Ziadong nekune rumwe rutivi vaZhou Haiz, izvo zvairwisana kuti muridzi wemugodhi ndiani. Mushure mekunetsana nekuchitsidzirana kwanga koitika mukutongwa kwenyaya iyi, mutongi wedare vanhevha Katiyo vakazvibvisa panyaya iyi. Pari zvino matarezi Mosva asati apa mumwe mutongi kuti atonge nyaya yekuti mugodhi uyu ndewani pakati pezvizvarwa zvekuChina izvi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mumwe mushamarari wekuBreeze FM kuVictoria Falls, Leslie Piri, ndemumwe wevechidiki vekuZimbabwe vakasarudzwa kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Chirongwa ichi chakaparurwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2010. Piri asimuka munyika nhasi akananga kuno kuAmerica, uko achange ari kwemasvondo matanhatu. Audza Michael weStudio 7 kuti akatarisira kudzidza zvakawanda pamwe nevamwe vechidiki vanoda kuita zvemabhizimisi kuburikidza nezvaachadzidzawo apo anenge ari muAmerica.
Chinhu chinodakadza kwazvo kuva pakati kuwanikwa ndiri vevamwe vakasarudzwa munyika yedu yeZimbabwe kunge ndichienda kuAmerica kunodzidza, zvekare kunosangana nevamwe vechidiki vanofunga sesu, tichitsvaka mazano ekuti tingabatsira sei kuti tibatsire Afrika yedu kuti ikure.
Wakagadzirira kuti uchasangana nezvinhu zvakaita sei kana wasvika kunoku kuAmerica?
Zvakawanda zvinhu zvandakatarisira kuti ndingasangana nazvo, asi chakakosha ndezvekuti handigone neniwo kunge ndichidzidza, tichidzidziswa nevanhu vakadzidza kwazvo kuti zvinhu zvinoitwa sei.
Muupenyu unoita basa rakaita sei?
Inini ndiri mushamarari, ndinoita zvekutaura paredio seweso. Saka basa rangu zvandingareva ndezvekuti ndine chirongwa chandinoita pane penyuro yeBreeze FM kuVictoria Falls, yandinonge ndichitaura nevechidiki tichivadzidzisa mazano ekuti vangabudirira sei mupenyu.
Wakatarisira kudzidza zvinhu zvakaita sei pachirongwa ichi?
Zvatiri kutarisira ndezvekuti tigone kusangana nevamwe vanhu vatoita zvatinoti muchirongo manetworks. Ndofunga kuti ndo chakakosha mukati meupenyu. Tikadzidza zvidzidzo zvakakosha, ndo zvingatibatsira kuti tibatsire vechidiki zvekare nebhizinesi ratinoita akuwo kuno.
Sezvo wava mumwewo wechidiki ava nerombo iri, kana wapedza zvidzidzo zvako uri kutarisira kushandisa sei ruzivo rwaunenge wawana?
Basa ratinoita harifanirwi kuperera chete pane penyuro. Tinofanirwa kuenda mukati mevanhu tichivadzidzisa kuti vangagona kurarama sei, zvikurisa kuvadzidzisa zvatinoti kugona kutanga mabasa emaoko. Saka ndofunga kuti ndo chakakosha chandichaita.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vaLeslie P vachitaura na Mike Hove weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. Tiri kutarisa dambudziko rakatasana neva nasikana avo varikurozwa vasati vabvazera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezongo yedi apera, rigaiti mbotarisa msure na uzwakare. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe vanokundikana zvakare kuenda kunomira pamberi pekomiti yeparamende vachitsanangura zviri kupa kuti bazi ravo risavandudze mitemo yevatori venhau. Vanhu vochikisidzirwa kumanikaland uko kuri kuitwa musangano nevamugabe mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande nanitungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 15 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abasala ku committee of parliament umsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Usamele nje beyenza ama demands ukuthi nxa engenelisi ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uqhubeka esala ukuzaphendula imibuzo phezu kokwethulwa kwezindaba edalele parliamente.
Into eyenzakalayo i-current ZANU-PF is funded ngom. Iphathi esekulele ilizwe engasela mali and le mali bengalayo now they are trying as follows to force abantwana to donate. Imali liyana ihlamba kuma campaigns abo.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukubhadala imali ezasetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kamongameli Mgabe eMutare kusasa.
Izakhamizi zeKezi eMathebeleland South zikhala ngokuthi kazila manzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abenhlanganiso ezisebenza zizimele ekwethulweni kwezindaba bathukuthele ngokwala kukamphathi ntambo obona ngokuhanjiswa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuzaphendula imibuzo phezu kokunikeza imvume yokusakaza inkampani yeKingston esisetshenziswa inkampani yeZimpapers. UMushowe ubemele ayephendula limbuzo edalele parliamente. Kubika umeviskama.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko ubekhanyelelwe ukuphendula imibuzo ephathelene lokuguqulwa kwemithetho ephathelane lalomsebenzi phambi kwekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko edalele parliamente. Unkosazana Kholiwe Nyoni weMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngalesi senzo.
Abahlala ku committee of parliament kumsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Kusamele nje beyenza ama demands ukuthi nxa engenelisi ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umqondisi weZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosazana Vivian Marara, uthi ubekhanyelele ukuba uzocacisa ngelayisensi eyanikezwa inkampani yeKingstones esisetshenziswa yiZimpapers.
Thina namhla ukuthi sibuye lapha besifuna ukuthi sizwisise ukuthi yiqiniso na ukuthi oCapital kulabo Nyami FM eCaribbean ababe licensiwe under Kingstones sebesebenza leZimpapers. Nxa kuliqiniso na leyi into emele yatshelwa iZimbabwe yonke.
Uthi bebelindele njalo ukuba achasise ngesimo sokulungisisa imithetho elawula ezokuthapha indaba elizweni.
Sina namhla besicabanga ukuthi minister engabuya uzakwansi ukukhuluma ukuthi ministry yakhe isiprogresse how much when it comes to indaba yama-media reforms. Indaba futhi ye-digitalization, ukuthi i-digitalization iphuziswa ngendaba yokuthi akulamali. So lezi indaba kade sicabanga ukuthi minister uzakwansi uku-addressa laye ekhuluma ukuthi why they are doing certain things ngendlela abayenza ngazo.
Lokhu sekungokwesibili engazivezi umhlowe phambi kwale komiti, njalo singekho isizathu asinikezayo sokwehluleka kwakhe ukuzaphendula imibuzo ephathelane lokunikezwa kwamalayisensi okusakaza. Abenhlanganiso ezimela abezindaba eZimbabwe sebecabanga ukuqoqa umhlangano wokucebisana ukuthi bathathe nyathelo bani anduba balobe incwadi yezikhalazo bekhuluma ngalizwi linye abazayethulela umhlowe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abasakhulayo beZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukuthi babhadale imali ezosetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kamongameli Mugabe eMutare kusasa. Embikweni wethu le namuhla, inhlanganiso le ithe abasakhulayo laba bahamba betshela abantu abaphathi bezikolo labathengisa esitaladeni ikakhulu ukuthi kumele bavale amabhizimusi abo kusasa, njalo lesikolo zivalwe umuntu wonke aye emhlanganweni kaMgabe. IZPP ithi lokuyikwephula amalungelo oluntu okusegcekeni ngoba kungelamuntu omele ebanje ngamandla ukusekela ibandla angalifuniyo. Sixhume osakhulayo olwela amalungelo oluntu njalo ekunhlanganiso ye-Education and an Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
Into eyenzakalayo i-current iZANU-PF stranded ngom. Yiphathi esebulele ilizwe engaselamali, and le mali bengalayo now they are trying ezikolo to force abantwana to donate. Imali liyana ihlamba kuma campaigns abo. Okuyikuthi ngona ithengisa siye and kusikhombisa kliye ukuthi ngabantu labo abastrugglayo kakhulu ukuthi bethole imali yokuthi beye kuma campaigns. As I speak okwamanje, kade lalele kakhulu indawo yaseMtombo Themba. Lapho so uhamba kodwa behamba bethwele imikhonto lenduku beqalisa ukwethusela abantu ngoba besazi ukuthi abantu emakhaya ngabalaso isibindi bazathiselwa imizi. As I speak khona ukuthiyana kujikisela ama-signs of desperation from iZANU-PF. Lokho kuliqiniso okukhulunywa ngabantu esigabeni izaba.
Endaweni lapho elisebenzela khona kunjani, liyakubona yini lokho?
Ngiceke ngikhuluma kunje Nkomo, kule one of the youth oke wahamba endaweni yeGwamayaya eNkayi. Le ngikhuluma nge-youth esingathi thina iziyenza into ethiwa ama-entrepreneurship, besiyawota umumbu bethengisa. Wangifonela phakathina kobusuku esengicela ukuthi ngicela ukuzolandwa nami bengisesigabeni seNkayi eselandwe nama-youth awezanu-PF. Afika more than 20 bemquestion ukuthi ufunani, udingani esigabeni. So walala ehamba ebusuku ngazamhlangabeza emangweni omkhulu kakhulu and wagcina ejike lamabele akhe, okuyukuthi wasengani uyi-threat esigabeni, sengani umuntu ozodinga i-information ukuthi uhambisa njani. As I speak Nkomo, like I said last time ukuthi iZANU-PF is already started ukuthreathena abantu kakhulu emaphandleni. Okuyukuthi to us sohle kusitshengisela ukuthi i-election won't be fair but might be free but not fair.
IZPP ithi njalo izikolo zitshelwa ukuthi ngelanga lemhlangano kaMgabe kumele zivalwe. Ungathini ngalokho?
Yeah, kusimqotho baba Nkomo, ngoba ezamani lasehulumende kaMgabe izama ukuthi nxa abantwana bengayanga ezikolweni, bona bana abantwana labazali babo yiba abafoswayo besiya kumarali kaMgabe.
Umnumzana Zenzo Nyoni ulwela amalungelo oluntu njalo ukhokhela inhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla seZANU-PF ngalolu daba, inhlanganiso ye-Election Resource Center sitshayele ihlombe ibandla leZANU-PF ngokuphumela egcekeni lisola udlakela kwezombusazwe.
Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo uphume kuphephandaba leNewsday ngomvulo ekhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Izakhamizi zekhezi yeMathebeleland South azikhala ngokuthi azilamanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa sezize zibanjwa ngamandla okunatha lezifuyo emachibini akhona kule ndawo ngemva kokuna kwezulu nyakenye. Kodwa lawo asesoma osekubangele ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo lejwabu. Okuningasukuzweni ngonompumelelo moyo eseSt Joseph eKhezi.
Amanzi ludubo olukhulu esigabeni sezansi eMandebeleni osekubangele ukungabi lentuthuko. Iningi labantu liphila nzima ngokudinga amanzi okunatha, kuthi lapho bewathola sebehambe umango bahlawuliswe ukuwakha. Unkosikazi Sibongile Ndlovu uthe idamu labo ladabuka sebenatha emthonjeni bancedwa iwindmill yakonyongolo njalo bayahlawuliswa ukukha amanzi lapho abawathola khona.
Asinamanzi, lesifo sethu siyadubeka ngoba idamu lethu ladubuka. Sathi sinatha emthonjeni sicitshile, izikotho nazesikotho zakhona zisile. Bathi sele wilimini leyakonyongolo kodwa nayo kwesi sikhathi amaphayipi angikhona asuka avuze. Sathathe emangweni lapho abakeze sibhadalisa khona. Sebesikhithi sama-R50.
Unkosikazi Nokuthaba Ncube uthe izikotho zafa bakha emthonjeni, ethi abezempilakahle bathi bengawanathi ngoba aselobulembu obuluhlaza, ethi bacela ukugejelwa iziborani.
Besifike emthonjeni mthoma ngkhona kodwa abahesi bathi awufanelanga siwanathe ngoba imizinja liyangena ayiqasele lomgrin kezulu. Besize besicela ukuthi ngakule incedo ezingasinceda zisibhonele ezinye izikotho ngoba lesi sihlazo vele sisikha abantu abaningi inyuze i-more than 200 esifika khona lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakonyongolo eSt Joseph's, unkosikazi Evelyn Khumalo uthi sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo esilegazi, kuthi abanye bayaqaleka ngenxa yokuswela amanzi emzimbeni.
Lokhu kuyasihlupha ngoba lapho abantu bemkhuhlane siminingi abanye bayahuda igazi, abanye bayawa swela amanzi.
Iningi labantu kulumango likhala langenkokheli ezimela abantu edalele ephalamende kunye lohulumende abangenzi lutho ukubanakekela bona bephila nzima kangaka ezweni elilozibuse baze baswele lamanzi okunatha nje kodwa lokhu. Yimele iStudio 7 iseSt Joseph's eKhezi, ngingunompumelelo moyo.
Abe komiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphuza kokuguqulwa komthetho we-Public Health Act owethulwa ngomnyaka ka-1924. Ngalokho bathi kawusahambelani lokwenzakala elizweni kathesi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kwenguquko ephathelane lomthetho we-Public Health Act owenzelwe eHarare yikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle. Umgcinisihlalo wale komiti uDr. Ruth Labode uveze ukukhathazeka kwakhe ngokwenza kwabogatsha lwezempilakahle ukudonsa inyawo ekulungiseni lomthetho.
Sokungani i-Public Health Act yinto nje engafanelanga ibe khona, and yet siyakwazi ukuthi i-Public Health ngumthetho oyiwona okhuluma ukuthi wena ma ugula usiya esibhedlela uyabhatala, kumbe ma kuthiwa awubhadali bangafika bakubhatalise, sungahambisa uhulumende ecourt siyaclaima khonokho. But asilawo umthetho lowo, ngoba umthetho silowo esilawo wabunjwa ngo-1924.
Umeli weBhinga North edale lephalamende umnumzana Dubeko Prince Banda ngomunye wamalunga ale komiti othi lokhu kuyadanisa okwamagama.
Inkinga engibonayo ukuthi slow minister ongakhuthalanga ekwenzeni umsebenzi wakhe. Ngibona ngani izinto aziqakathekisayo kithi thina izinto ezingaqakathekanga. Okuqakatheke kithi lelizweni kayisikhwa kugijimisayo. Siyakhuluma kathesi sithi uminister kungangcono simbize, impendulo esiyitholayo ngeyokuthi isikhathi esiningi yabengekho. Ukungabi khona kwakhe akuncedi ilizwe, kuyabulala ilizwe, ngoba nanku khathesi lomthetho kudala sikhalazile ngawo, sake sabanika saze sakhulumisa savumelana ama deadlines, but lakathesi lomthetho awukabuyi.
Isizathu bekhankasela uguqulwa kwalomthetho usibanda ethi ukuba usumdala kakhulu. Okunye kwalokho okusilelayo kumthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka 1924 awutsho lutho kwezokwelatshwa kwabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years, ikakhulu lapho betholakale belemikhuhlane yengulamakhwa. Ungenwe iziphathamandla zenhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye lezempilakahle lumhlangano owenzelwe eweteleni ye-Holiday Inn oqoqwe ngabe-Save the Children besebenzisana nabe-Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngodubo lokwendiswa kwabantwana bese sebancinyane phambilini kokunanzwa kosuku lwe Day of the African Child kusasa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umdlalo webaseball obulolongelwa ngamalunga edale lephalamende eleCongress yakwele Melika izolo udlalwe lamhlanje ntambama laloba bekube lesehlakalo sokudutshulwa kwamanye amalunga aleli dale kwalimala kakubi uCongressman Steve Scalise lokhe esesibhedlela.
EleThailand liqhubeka lisolwa kakhulu ngokuthiya phandle abantu makhaza kunhlelo zokulondolozwa kwemvelo lomkhathi ungaphazanyiswa. Uthi umkhathi ungaphazanyiswa intuthu ephuma emsebenzini yokulungiswa kwempahla eyama-industry.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-National Election Reform Agenda kumbe iNERA azabuthana ngomgqibelo kobulawayo enkundleni ye-White City Stadium. Umbuthano lo ukhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli we-MDCT. Unkosikazi Joyce Mujuru, umkhokheli we-National People's Party, labanye bazabe bekhona. Lumbuthano ukhangelelwe ukukhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa ukuvota. Kodwa umbuzo okhona kwabanye ngothi kanti njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla nxa kuyiwa kukhetho, pho lokhu ukuthi babuthane bebambene kutshengisani. Ukukhankasela amabandla la ebambene kuphathisani nxa bengasoze baye kukhetho bebambene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ezicubungula izombusazwe umnumzana Jayce Mpofu endawonye lomnumzana Maxim Kandla njalo ongowebandla le-National People's Party osungula lingxoxo.
Hayi, kwenzakalayo lokho kokuthi kulokudonselana ukuthi bona ngokwabo abantu bakhona phela kasoma-politicians ngabantu kuphela labana abanikwa i-advice. So laba abanika i-advice yangikhona labo ngabantu abafundileyo nje kuphela, but politically hayi kabanaso isikolo se-politics. IZANU iziwa nxa lifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush elections. I-ambush elections yikuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nxa sokusela i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi isile coalition la ukuthi just 2 weeks manje laba ngenxa yokuthi khona bongwabo ngabantu abazithaya isifuba bathi balabantu kodwa bekhule ukuthi bezimele bodwa abantu babahlula ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo lamaposition le-CV khona lokhala yikho kubi.
Ye nanto ke udaba mnumzana Mpofu, wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi ngindaba yokulibala ukuthi ikhathi bona baba bakhokheli bakabani, ngoba kalapha into esibonakala engathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo, hayi ukuthi bakhulile abantu, hayi ukuthi bakhokhele abantu, sebeqakathekisa ukuthi yimi esofanele mphathe abantu. Kube into erongo lana, into esebeyiqakathekise ukuthi kulwisane lesithitha esikhona esingumgabe lezalo, ma sokuphume kulokho vele sokubonakala ukuthi kwenziwani phambili, ngoba ma sisilwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengenkokheli zethu, akulapho kuzothukisa khona. Kana kuzabakana ukuthi iZanu PF ithathe futhi umbuso kalula njalo ke divele kwenza kubangana yikho lokuthi abantu kababambana.
Ya mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okusekwenzakala kathesi kulabo nera kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo abe ekankase ngaphansi kwenera, kanti inera siyiphathi, inera ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona sininjani esokhethu yokuthiwa yi-constitution. Ikhululeko okungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli bencintisana bephathe yodwa kuphela iZanu. Into ekhona kuphela laba abantu laba i-ideology, nxabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe, akula okungakhupha iZanu behlukene, abadilize amachiba abo labo bebe nephathi eyodwa, inera izimelelayo yodwa laphana ingazasetshenziswa. Inera ingasetshenziswa laphana iZanu izasebenzisa izeki, abesekhala amanye amabandla ukuthi iZanu isebenzisa izeki, kube kanti bona basebenzisa inera. Akulanto engathi ledasisa izimpumputhe nje kuphela ezingaboni lutho lezi. Bona bebenza ukuthi iZanu ibe nobudlawudla ngoba iZanu iyabe isikopa kubo, bethi bedlephana ngani iZanu ngapha ibuthanisa abantu. Kathesi kathesi very shortly iZanu izabuthana, ingabuthana iZanu ilizwe lelo selisiya kumaChina, ilizwe lingaya kumaChina kakusela lizwe la, ilizwe lalo sekuphelile wonke lokhu ngobani iZanu izawina iqhubela iChina, iChina isibusa ngoba yiye njalo enjani ekufaka abayikhethileyo iChina ukuthi bona ilungise yona le into yokuthi e-voters registration le i-DVR bakhethe iChina. iChina sozilungise into esizahamba zokuthi ngezizathathwa ngamandla ngamabandla onke salungise leli Zanu ngoba bona basethuza ngokuthi lethatha.
Mnumzana Mpofu, uyavumelana laye na?
Ngivumelana nawe baba Mkandla, lokhu akukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana naleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo, kube lesivumelwano esiyi-1 kunika amandla kuZanu, kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokho abakwenza, ngoba khona manje kugcina sokubana nalokuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni. Amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esiye sibuso lesi kube ukuthi kulokulwisela kulokudoniselana, isikhathi sokuthi ngakusetshenzelwana ndawonye. Khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khona fana abantu abanjengabo okhuphe labomjuri sebeneploti abanawo ukuthi bakhuphele omunye upresident ode khokhela leli bandla. So khokhana ngezinye indlela sukagcina sokuthiya abantu benembuzo eminingi ukuthi abantu laba bayama-agensi awebandla liphi, basebenza neZanu na obasebenzela abantu. Akusazakali ngoba si-power hungry, ilizwe liyaqhubeka liya phambili, amachina lokhu ecolonize ilizwe, okugcina sokuba into zonke ezasekhaya vele thina zingasamanga hloba lesizwe ama-farmers bathatha ama-plus balima igwayi kodwa akuna nto abalayo, sebeyama-colonies, si-colony ye-China straight away, akusela two ways about it.
Alo ke ngumnumzana Jay Zimpofu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla owe-National People's Party.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachomi ayisithupha abasuke eZimbabwe lamhlanje besiza ngapha eMelika ukuzoqhuba izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Umnumzana Leslie Phiri uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba. UPhiri usebenze intatheli zindaba esebenzela umsakazo weBreeze FM eVictoria Falls. Asizweni exoxa lo Mike Wove weStudio 7.
Into ethokozisayo sibili embonazana kuthiwa ingasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Mbonazana kuthiwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu njalo sithuthukise i-Africa.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi, ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilohlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana ukuthinta ezabo amabhizinisi awulihlelo lalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luza kusiza kanjani ngasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio station kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo zananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekileyo ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenza ukuthi lathi sizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi beze bephumelele empilweni zabo.
Ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyo yakha ubudlelwano labantu abathiyeneyo abavela e-Africa, labantu esingaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo, njalo lokunye abakwenzayo. Oqakathekileyo ukuthi senelise ukuthi sihlanganyele labo sifunde sizame ukuthuthukisa i-Africa yethu.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangele ukuthi uzabe uwenzani okuzasiza umphakathini eZimbabwe?
Wena zanthiwa intsha eya these days kumele ifundiswe ngokuqala amabhizimusi, and khonapho yikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la asifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizimusi.
Umnumzana Leslie Phiri ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abasuke elizweni besiza ngapha eMelika namuhla phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, sengathi benganyathela kakuhle.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokudlelana labanye amazwe olweState Department oluqhuba uhlelo okuthiwa yiRewards for Justice Program solukhuphule imali yokudinga ilwecatsha elikhokhela inhlanganiso ye-Islamic State and the Levant, i-ISIL kumbe i-Daesh. Imali le isifika izigidi ezingamajumi amabili lanhlanu amadola eMelika, $25 million. IMelika ifuna ukuthi abantu babike kumbe babophe u-Abubakar al-Baghdadi, owaziwa kwezinye indawo ngamabizo athi Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Baghdadi lelithi Abudu. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuthi livikele izizalwane zalo kumalwecatsha anjengo-al-Baghdadi labanye abakunhlanganiso zamalwecatsha anjenge-ISIL. Ngonhlangula ngomnyaka ka-2014, inhlanganiso ye-ISIL yathatha ngenkani indawo eziningi kwele Iran le-Syria, isenzela ukwenza ilizwe layo elibizwa ngokuthi i-Caliphate. Indawo le kwakumele ibuswe ngu-al-Baghdadi lenhlanganiso yakhe, ebulele abantu abaningi okumangalisayo, isithethe izabelo ze-Syria le-Iraq, ifuna ukuthi abantu bonke bayikhonze. I-ISIL ejayele ukudinga abantu abangasebenza layo abasemazweni achiyeneyo, ikakhulu entshonalanga lamanye lapho ebona engani kayifunakala khona, isebenzisa abantu laba ukubhomba indawo ezichiyeneyo. Kukhanya engani ifuna abantu laba behlasele kweleMelika. Inhlanganiso yamalwecatsha la isibulele abantu abaningi emhlubuleni weMiddle East lakwamanye amazwe. Ngomnyaka ka-2011, ilizwe leMelika lathi u-al-Baghdadi usedingwa ngamehlo abomvu ngaphansi kohlelo lwayo lwe-Specially Designated Global Terrorist, kusetshenziswa amandla kamongameli abizwa ngokuthi i-Executive Order 13224. Ngaleso sikhathi u-al-Baghdadi wayefakelwe izijeziso zenotho inhlanganiso ye-United Nations Security Council.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Thank you.
Could You Be Loved ingoma kaMoyi uRobert Nesta Mali uBob Mali esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje.
Umphathi ntambo bona wethula kwembiko usolwa kakhulu ngabezindaba ngokwehluleka ukuya edalela ePhalamende ukuyakupha ubufakazi.
Abasakhulayo bezanu-PF ababikwa bebamba ngamandla abanini ibhizimusi lezakhamizi eMutare ukuthi baye kuya kurali kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lilale.
Lontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.